Mashoko yao ndechokwadi zviri kuitika ndezvekuti Home Affairs inenge yatotora danho rekuti your application has been rejected. Nekuti kuenda kurenewal kuya kwava kuri kunorenewa pending decision yeHome Affairs kuti are you successful or you are not successful. Saka vari kubva vatoti kana vasvika ipapo vokudza kuti the decision says haukwanise kunge uchigara muSouth Africa nezvikonzero zvekuti havana kuona humbo hwekuti ungange uri munhu anokodzera kupiwa refugee status. Saka vanobva vatosainisa munhu mafomu okuti tava kutokudzorera kumusha panguva imwe chete iyoyo. Saka ichokwadi. Saka kutya kunobva kwavapo ndekwekuti munhu anenge asingazive kuti decision iri kumberi yakamira sei. Uyezve havasiri kupa vanhu mukana wekuti vaatime kana vasina maloya. Vanobva vatongodzinyikidza munhu kuti adhanzi ngaachidzokera kumusha.
Vanhu vari kuenda kunorenyuwa kana kumutsiridza magwaro avava vanenge vachienda aexpire here kana kuti vari kuenda asati aexpire?
Zvazvinoita ndezvekuti vanenge vakapa zuva rekuti extension inopiwa riri. Saka mukati menguva yaunodzokera uchiti uri kunotora extension vanobva vatokupa decision kana ichinge yakatouya kudhara. Asi kazhinji vari kubatikana nedambudziko iri ndevaya vanenge vakati pakuaplya kwavo mafomu pakaivhunzwa mibvunzo vakanga vasingapi humbowo hwakakwana kuratidza kuti vari kutiza vangava marefugee vanenge vachiratidza kunge maeconomic refugees. Saka ivavo decision inenge yatotorwa ndeyekuti havakodzeri kunge vari paasylum. Saka vanobva vatonzi hatisharenyuwa tava kukudzorerai. Uyezve kana ukuru kuti wazoenda mazuva apera like 2 weeks mushure meexpiry date havachatauri vanenge vakutokuvharira futi zvekare vakuti tidzokera kumusha.
Saka vanhu vanofanira kuita sei kuti vange vachikwanisa kuwana mapepa iyaya asylum?
Sekugara kwazvanga zvichingoitiwa mazuva ese vanhu vainzi kana vachinge vapinda muSouth Africa vanoripota to the nearest office. Asi muri kuziva zvekuti pane kutaurika kwanga kuchitaurwa nevehurumende yemuno yekuti vaiti vanoda kuzoisa mareception centers yekuti kana vanhu vachinge vasvika vaakutonzi vachiripota kudaro votorwa voenda kunzvimbo yavanonochengetewa. Chero zvazvo zvisati zvatanga asi ndihwo urongwa huripo. Asi kune vanenge vagara vainawo mapepa iwayo, chakakosha ndechekuti vagone kubatana nesangano rakaita seZimbabwe Exiles Forum panguva dzose, especially pavanosvika vachinovharirwa. Pane mukana wekuti kana pakaitwa chikumbiro nevamiririri vangava mahuman rights lawyers vanopiwa mukana weatiro.
Mungaisa uwandu hwevanhu vakawanda zvakadii vari kutya kunorinyiwa mapepa avo?
Tingati sekuziva kwatinoita kana sematauriro azvinoitwa tine more than 200,000 vanhu vekuZimbabwe vakapinda muchirongwa cheasylum. Saka zvinogona kukanganisa misha kana kuti vanhu vakati wandeu chaizvo. Asi chaida kukurudzirwa ndechekuti vagone kubatana nemahofisi anogona kubatsira nekuti havana ruzivo vasati vaenda kuti decision yakamira sei. Saka nzira yekutongoziva decision ndeyekutongoenda kumaofisi. Asi kana vachinge vavapo zvinoda rubatsiro rwevamiririri vanoridza kodzero dzavanhu.